manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 3 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dzimwe nhengo dzezanu PF dzinoratidzira mubindura dzichiti political komisaya webato vaSevia Kasukwere vadzingwe.
Baharare bereka mwana tiende kunovhota. Kambu zuma bereka mwana tiende kunovhota.
Vechidiki vemDCT vanoparura chirongwa chinonzi bereka mwana tiende cheukurudzira vabereki kuti vatorese vana vavo zvitupa kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuti vazovhota gore rinouya.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanopiwa chipo chechigaro chechizvino zvino chinokwanisa kumasaja muviri wavo kana kuti special massage chair.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Makurukota ehurumende nhasi asvitsa kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvipo zvekucherechedza bhavhadhe ravo iro raiveko muna kukadzi pamabiko aitwa kuState House. VaMugabe vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa musi wa21 kukadzi vapiwa zvipo zvechigaro chinomasaja muviri pamwe nechiringazuva chine mufananidzo wavo nechinyoreso chine zita ravo. Nekuda kwekukwegura kwavaMugabe, vamwe vangavoti mutungamiri wenyika apiwa chipo chechigaro chinofamba kana kuti wheelchair kuitira kuti varerukirwe mukufamba. Asi gurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu amai Priska Mpfumira varamba mashoko aya vachiti chipo chavapa kuna vaMugabe ndechekuti vazvitamure nyama dzavo vakagara zvavo kumba kwavo kana kuti kumasajwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Handizi zvino zvati president vakaita bedzi muna February. Saka isusi semakurukota hurumende cabinet. Handizi takawana zvakakodzera kuti vatsvagirewo chipo nokuvakorokotedza secabinet colleagues dzavo. Ndochete zvataita. Saka tatungova pau zvipo zvatakatenga semacabinet tese.
Tiri kuonawo nyaya yezvipo iyoyi, vamwe vari kuti mavapa mobile chair, vamwe vari kuti wheelchair. Hameno mungango clarifyawo ipapo pazvipo ipapo.
It's a straightforward gym and massage chair. Chet is a gym and massage chair. Munozviziva chair dziriko model unogona kuti rumba kwako nyangwe ini ndinayo mba kwangu. Unayomba kwako inombokugadzira-gadzira ichiku. Instead yekumhanya-mhanya uchiita exercise, unogona kushandisa a gym chair. Chet, that's all. And then we gave him an engraved pen. Munhu anoda zvokunyora, tikavapa watch iri engraved nezvini face yavo. Ndizvo zvataita nekadhi ratapa semacolleagues avo emucabinet chete.
Urongwa haunei nenyaya dzekufamba pamobility yavo sekutaurwa kwazvakakuita.
Aiwa ise gym, gym, gym and massage chair chete. Hainei nezvekufamba, ise gym, massage chair, inomasaja musana, unopresa pegumbo, yomasaja maoko, ino just an ordinary thing uchita zvimwe zvinhu uchimasaja. Ise gym and massage chair chete. Vamwe vanenge vasingazive kuti vangoonawo chair havanaoziva kuti ndei.
Avanga vari gurukota rezvemabasa pamwe nekugara kwakanaka kwevanhu amai Priska Mpfumira vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America. Bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti mapepa aro ekutsvaga rutsigiro musarudzo dzeby-election mumatunhu anoti Mwenezi East, Gutu Ward 31 neZaka Ward 2 ari kubvarurwa nevanofungidzirwa kuti vatsigirwe bato riri kutonga reZANU PF. Mutauriri weNCA vaMadhok Chivasa vanoti pamusoro pekubvarurwa mapepa avo ekutsvaga rutsigiro, nhengo dzavo dziri kuvhundutsirwa dzichinzi dzichatorerwa matanho akaomarara kana dzikavhotera bato rinopikisa iri. VaChivasa vanoti vakamhangara nyaya idzi kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, asi hapana matanho atorwa kusvika pari zvino.
Asi vanoti vanofarawo nematanho akatorwa nemapurisa mazuva mashoma adarika ekusunga imwe nhengo yeZANU PF yakanga yarova nhengo yavo yaive ichisungirira mapepa ekutsvaga rutsigiro muMwenezi East. Vari kukwikwidza vakamirira NCA muMwenezi East Ndava Welcome Masuku vachikwikwidzana navaJuice B. Omar veZANU PF navatena Mhango veFree Zimbabwe Congress Party. Vaikwikwidza vakamirira bato reZimbabwe People First vakuda kwaChibhasikiti vakabuda mumakwikwi aya vachiti nhengo dzavo dziri kuvhundutsirwa nevatsigiri veZANU PF. Asi vaOmar vakaramba mashoko aya. VaChivasa vanoti zvose izvi hazvisi kuzoita kuti vabude mumakwikwi aya ayo vanoti bato ravo richakunda.
VaZANU PF vari kudamba maposters eNCA. Ndo dambudziko ratanyanya kusangana naro uye nyaya yekuti vari kuchiridzirwa kunzi kana vakavhotera NCA vanenge vachirohwa nevanoZANU PF. Ndonga ndikati ndo matambudziko atosangana nawo ari maviri ekuchiridzirwa kwevanhu uye kudamburwa kwemaposta zedu. Asi sekusangana makandidhetes edu ari kusangana nevanhu uye ari kuvimbiswa nevanhu avo kuti vachange vachivhotera NCA.
Tinonzwa vamwe vaikwikwidza musarudzo zvikuru kuMwenezi East vakatobuda musarudzo vaBasket vachitaurawo pamusoro penyaya dzekushungurudzwa kwevanhu. Imi muri kuona nhengo dzenyu dzichienderera mberi here?
Haisiri kuenderera mberi, ndofunga kuti dambudziko roku naro riri rimwe chete rakafanana rekushungurudzwa kwevanhu. Asi kuti pamwe maybe chingazosiyana ndechekuti zvatingazoita musoroa dambudziko risu seNCA tiri political party isingabhilivhi kuti kunyange zvashata sei tingasvika pakuti tasiya sarudzo izvozvo. Saka kune zvimwe zvakatoitika zviri West mukatarisa kana even sarudzo dzebyelections dzatakapedzisa kuti dzandaiva candidate kubikita West. So takatorwa nevanhu vezanu asi hapana musi watakaivatatoti tatosiya sarudzo dzokubikita West izvozvo. Saka nyange zvatoshata sei macandidate edu anotongoramba aripo.
Makasvitsawo here zvinyunyuto zvenyu izvi kuZimbabwe Electoral Commission?
Takasvitsa zvichemo zvedu kuZimbabwe Electoral Commission. Hatisati taona musiyano kunzvimbo dzese dziri tiri panyaya iyoyo idzodzo dzandataura dzokuchiridzwa kwevanhu nenyaya yekudamburwa kwemaposta edu zvinenge zviri kungoendera mberi.
Panyaya yekudimurwa kuri kuitwa maposta enyu makambomhangarawo here kumapurisa?
Mapurisa ekuMwenezi vakakwanisa kusunga memba yezano yakarova vamwe ambuya veNCA. Vakanga vachiroverwa kunzi kwai vari kunamira maposta eNCA. Vanga vane kamwana kacheche kavanga vakaputsa mumaoko kakakuvara, ivo vakakuvarawo. Saka takaripota nyaya iyi, munhu wacho akasungwa akaenda kukoti. Ndofunga kutaura kudai somunhu iye akatovhariwa. Saka ndonga tingati kesi iyoyo takafara zvikuru nenyaya yekuti mapurisa kuMwenezi akakwanisa kunge achibata munhu akanga arova ambuya ivavo.
Mutauriri webato rinopikisa reNCA vaMadhok Chivasa vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa1 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vagari vemudunhu reGalgodod riri pakati peSomalia vanoti mauto enyika yeEthiopia ari kurwisa chikwata cheAl-Shabab abuda kubva mune imwe kamba yemauto yakakosha iri mudunhu iri. Varwi vechikwata cheAl-Shabab vane zvombo zvakawanda vaisa pasi pavo Elbe zvichitevera kubuda kwemauto eEthiopia pamwe nechitsama chemauto ehurumende yeSomalia nhasi mangwanani.
Hurumende yeRussia inoti vanhu vangangosvika vapfumbamwe vaurayiwa vamwe makumi mashanu vakakuvadzwa mushure mekuputika kwaitika pane chimwe chiteshe chezvitima muguta reSt Petersburg. Masangano enhau muRussia ati kuputika uku kwaitika pachiteshi cheSenaya Square pakati peguta.
Mm. Muri pamwe nevanonunura vanhu munjodzi nemusi wesvondo vakatsvaga vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura pamwe nekuondomoka kwevhu kwakaitika kuchamembe kwecolombia izvo zvakaurayisa vanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevana kusanganisira vana uye mazana evanhu vakakuvadzwa muchiitiko chakaparadzawo misha yose.
Vechidiki vebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vakaparura nesvondo chirongwa cheukurudzirana pachavo kuti vanyorese kuvhota musarudzo dza2018 pasi pedingindira rinoti bereka mwana tiende. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki bereka mwana tiende kunovhota. Vakomana bereka mwana tiende kunovhota.
Vechidiki veMDCT vakaparura chirongwa chavo mumufakose vachimba nezvechirongwa chebereka mwana tiende. Vachiparura chirongwa ichi sachigaro weMDCT Youth Assembly vaHepmo Chidziva vakati vechidiki munyika vanofanira kuvhota kuti vasunungure nyika kubva kuutongi hwebato rezano PF. Vakati chirongwa chebereka mwana tiende chakanangana nekuona kuti vechidiki navose vanokodzera kuvhota vanyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dza2018.
Programu yebereka mwana ndeyekuti tigokwanisa kunge tiine vanhu vakakwana pachatanga chirongwa chevota registration. Pari kutanga kuberekwa mwana ndepakuenda kunodi kuno register kuvhota. Tapedza iyoyo uye kuno register kuvhota mwana achaberekwazve tichienda kunodi kunovhota.
Vakati chirongwa ichi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nebato ravo zvekuona kuti vanhu vese munyika vane kodzero yekuvhota vanyoresa kuvhota vachiti vhoti chete ndiyo nzira yega inoita kuti bato rikunde musarudzo. Vakatiwo pane chirongwa chehashtag 99 icho chakanangana nekuti vese vane makore 11 gore rino vatore zvitupa kuti vagokwanisa kuvhota gore rinouya. Vakati rwendo runo bato ravo harisi kuzopedza nguva richiita marali asi richapinda pamusha wega wega richitsvaga rutsigiro pamwe nekuona kuti munhu wese anyoresa kuvhota. Vachidziva vakati kana hurumende yava Robert Mugabe ikada kuenderera mberi nesarudzo mitemo yesarudzo isina kushandurwa vachabviringa sarudzo idzi.
Kana Mugabe akatadza kurifoma my electoral laws we will disrupt those elections. There is no election in Zimbabwe kana asina kuita mareform. We will disrupt. I will lead the disruption of those elections nekuti dzinenge dzisingadairi zvinodiwa navanhu vezimbabwe. Saka kana vanhu vati vanoda reform ngaiitwe. Kana reform ikasaitwa I will act because I was chosen to lead and I will lead.
Mutungamiriri wevechidiki mubato iri mudunhu reHarare vaPaul Gorekore vakati vabereki vese munyika pamwe nevedzisvondo vanofanira kukurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota.
Kumachurches hatisi kunyanya kuwana kurudziro yakanyanya. Machurches ndirikumbirawo dai makurudzira vana venyu kuti no kuparticipata kune zvematongerwo enyika hakusi kutadzira Mwari. Vamwe doctrine inokreatwa ndeyekuita kunge politics ndedzevanhu vasingana mati.
Sachigaro wemadzimai muMDCT mudunhu reHarare amai Ronia Bunjira vakati vanotsigira vechidiki pachirongwa chavo uye shuviro yavo ndeyekuti dai vanhu vese vanyoresa kuvhota kuti vaunze shanduko gore rinouya.
Chatiri kuda kuti tizivise vamwe vedu vari mudzimba umu ndechekuti biometric painodaidzirwa ngatizoberekai mwana kana tichitibereka mwana zviri kureva kuti mustriti maunogara kokorodza mumwe wako pa next door kuti zvavhurwa. Your voice is power. Your vote is your voice.
Vatungamiri vakawanda vebato iri kusanganisira mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa, munyori mukuru webato iri vaDouglas Monzora nemutevedzeri wavo amai Paulina Mpariwa Gwanyanya, nhengo dzakawanda dzeparamende dzakapinda mumusangano uyu dzichiti sarudzo dza2018 ndidzo dzekuunza shanduko munyika. VaMonzora vakati vari kunyora tsamba kuna vaMugabe nemutauri weparamende vaJacob Mudenda vachivaudza kuti havachada kuti Zimbabwe Electoral Commission ione nezvesarudzo sezvo chitsigira ZANU-PF. Vakati vanoda kuti United Nations and African Union vaone nezvesarudzo dza 2018. Vakati vachaudza veruzhinji mhinduro pamusangano wavachaita nemamwe mapato ari muNational Electoral Reforms Agenda nera muAfrica Unity Square nemusi wechitatu.
Musi wechitatu, musi wa 5, tese tirikufanira kunoungana pa Freedom Square kana kuti itai Zamara Square. Tiri kunosangana ipapo tese na 10 o'clock tichipa feedback yezvakabva kuzek nezvataudza mugabe kuvana veZimbabwe.
Parizvino mapato anopikisa kusanganisira MDCT ari kuda kuti mitemo yesarudzo ishandurwe kuitira kuti sarudzo dziitwe zvakachena. Parizvino mapato aya ari kupokana nehurumende nenyaya yekutengwa kwemichina yekunyoresa vanhu kuvhota yebiometric voter registration. United Nations Development Program ndiyo yainge yapiwa mvumo yekutenga michina iyi mushure mekunge hurumende yati yainge isina mari. Asi hurumende inoti yave nemari yekutenga mishina iyi, nekudaro yave kuenderera mberi nekutenga mishina iyi. Asi vemapato anopikisa vanoona sokunge hurumende yave kuda kupindira mumafambisirwo esarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Paharare bereka mwana tiende kunovhota.
Zvichakadaro, dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF mudunhu remashandaland central dzaratidzira mubindu ranhasi dzichiti murongo wemisangano mubato iri vasevhia kasukuere vanofanira kusiya basa uye dzichivapomera mhosva yekuronga kutorera mutungamiri wenyika varobert mugabe masimba. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Viva la Mugabe, viva!
Viva!
Viva la Mugabe, viva!
Viva! Viva! Viva!
Nengo dzeZANU-PF mudunhu remashonaland central dzanga dzichisvika chiuru nemazana mashanu dzaratidzira mudhorobha rebhindu ranhasi dzichiti vakasukuere vari kuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro vachishanda vari muchipoka chiri kudaidzwa kuti Generation 40 kana kuti G40. Nengo idzi dzanga dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvitsoropodza vakasukuere, uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi kasukuere chibva hatidi munhu anoda kupidigura purezidendi wedu. Vamwewo varatidziri vanga vakatakura bhokisi rinoshandiswa pakuvigwa kwevanhu ranga rakanamatidzwa mufananidzo yavakasukuere. Mumwe wavanga vachitungamirira kuratidzira uku uye vari nhengo yekomiti inomirira provhinsi yemashonaland central muZANU-PF vaJohn Ngwenya vati hachizi chokwadi kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe ndivo vari kutungamirira G40 vachiti vakasukuere ndivo musoro wechikwata ichi.
Nyaya yetinoti itogadziriswa pasina kana mazuva kuti musangano utange kufamba zvakanaka, nokuti kana varume vakaramba vachitungamira musangano vanhu vanobvisa chairman vomaovheterani voisa wavava vanoda, vobvisa chairman kusvika kubranchi chaiko, vanobvisa branchi chairman voisa newavo. Saka munhu akadaro musangano hauende mberi.
Vangwenya vapomerawo vakasukuere mhosva yekuita uori vachiti vanofanira kubviswa pachigaro chavo chekuva murongi wemisangano mubato reZANU-PF pamwe nemuhurumende mavari gurukota rinoona nezvematunhu. Vati vakasukuere vari kupambawo migodhi yakawanda mudunhu remashonaland central vachipa hama dzavo. Zvichakadai, imwe nhengo yeZANU-PF Central Committee vaEfrem Mavhangira avo vatambidzwa gwaro renyunyuto nevaratidziri ava vaudza Studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzebato ravo dzasungwa dzavanoti dzanga dzatumwa navakasukuere kuzokanganisa kuratidzira uku.
Ndakatombopinya pachinyasi nenhau yeresolution ndavataurira kuti resolution iyi maipfekera ndikapinda pachinyasi kana nanhasi wese yainzi maVP ngaavhotere kungonangana nemaVP chete. Isi takatapa president Rajiv Mugabe one cent of power ivakuda kubvisa masimba apresidendi aya futi. Vanhu vangadai vawanda panapa vatodzora motokari dzadzibva kudarwin kwake chaiko kwakwatobva motokari 8 dzadzorwa. Vanga vavatuma kuti endai munodistrupta, zvino vanga vasingazivi kuti ndichine ukomisa hwangu uya hwakari uya kuti ndokasira kuona zvinoitika. Handinamboronga chinhu chakafeila 25 years ndiri PCO provhinsi inei kwakuitirwa izvozvo. vari kuuya ava vatsva havazivi kuti tactics dzangu ndedzipi saka tazongoti mapurisa anongai mbonovharira mustocks vozobuda kana tichinge tapedza musangano wedu.
Gwaro renyunyuto iri iro ranzi rinosvitswa kuna vamugabe riri kupomerawo vakasukuwere mhosva yekutyisidzira vatori venhau pamwe nokuzvidza vaimbova varwi muhondo yekusunungura nyika kubva kuvachena. Hatina kukwanisa kutaura navakasukuwere kutinzwe divi ravo panyaya iyi asi vatsigiri vezanup f vanonziwo vari kuronga kuratidzira kumatunhu ose munyika vachiti vakasukuwere vabviswa pazvigaro zvavanazvo. Vakasukuwere havasiwo vekutanga kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato renational people's party vakadzingwa muzanup f pamwe nemuhurumende muna 2014 vachipomerwa mhosva imwe cheteyo asi vanoti aya aiva manyepo. Ndakamirira studio 7 kubhindura ndini Thomas chiri pasi
nekubatana
pasi
nenhundira mutsime.
Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti richange rave kuunganidza mari yekubatsira Zimbabwe uye kuendesa chikafu nerubatsiro kuvanhu yoga, kwete kushandisa makanzura nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. WFP inoti yatora danho iri senzira yekumisa nyaya dzezvematongerwo enyika mukugoverwa kwechikafu. Mashoko aya ataurwa nemukuru weWFP muZimbabwe vaEd Rowe apo vanga vachiparura chirongwa chekutsvaga nekuumba homwe yemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu nematatu emadhora ichashandiswa kwemakore mashanu anotevera mukubatsira Zimbabwe.
WFP inotiwo ichashanda nemasangano akazvimirira oga mukuona kuti hamuna zvematongerwo enyika munyaya dzerubatsiro. Mashoko aya anoteverawo gwaro rakaburitswa neZimbabwe Human Rights Commission gore rapera ekuti vamwe vemapato anopikisa vanonyimwa chikafu. Zimbabwe yava nemakore akawanda ichitatarika kuwandira vanhu chikafu kubva zvayakaparura chirongwa chayo chekugovera varimi vatema minda muna 2000. Asi vanhu vashoma vari vakuru vakuru muhurumende vanonzi ndivo vakakwanisa kuona mapurazi akawanda vamwe vachisara vasina. Zvinofungidzirwawo kuti vanhu vanosvika zvikamu makumi mana kubva muzana pavanhu mamiriyoni gumi nematatu vemuZimbabwe vanoda chikafu nechimbi chimbi. Mukuzeya mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, tabata mukuru werimwe sangano rinoshanda neWFP reOxfam vamachinda Marongwe tikavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei.
Hama yangu handidi kunyepera, Zimbabwe tine dambudziko panguva ino nenyaya yekuti takange tine dambudziko gore rapera remvura yakanyanya kushomeka. Zvino mvura yazonyanyisa zvichira kuti izvo gore rachona futi rakazoaffectika zvichira kuti zhara inongova muvanhu. Nekudaro chirongwa chakanaka chaizvo kuti WFP ive chishevedzera kuti pane dambudziko, uyezve chinondifadza panyaya iyi chekuti hurumende iri kutendawo kuti pane dambudziko. Saka zvinenge zvakanaka chaizvo kuti sevanhu vemuZimbabwe munomu tibatane titsvage mapedzero atingaite dambudziko rezhara. Asi ichokwadi kuti dambudziko rezhara ririmo muZimbabwe.
Imwe nyaya iri kunetsawo yanga iri nyaya yekuti panosimboitwa zvematongerwo enyika panyaya yekupa vanhu chikafu, uye WFP iri kuti iyo iri kusimbisa nyaya yekuti iyo pache zvayo ichishanda nemamasangano akaita sesangano renyu. Zvinofamba sei kuti muone kuti hapana nyaya dzezvemapato dzinenge dzichipinda panyaya dzekupa vanhu chikafu?
Ndingati ucharangarira Blessing, pane nyaya yakambonetsa yakabuda iyo ichitagwa neZimbabwe Human Rights Commission. Yakaburitsa iro gwaro rairatidza kuti panyaya dzechikafu panowanikwa matongerwo enyika achipindira, zvichireva kuti kuna mumwe vanhu vanozoshaya chokudya. Saka chinhu chinenge chakanyanya kushatisisa semaugana sinzi akazvimirira atiwirirani nekupindira kwematongerwo enyika panyaya dzekuti vanhu havane zvokudya. Pane nzira dzakati wandei dziri kushandiswa kuti tikwanise kudzivirira kuti zvakadaro zviitike. Chekutanga ndechekuti kana chikafu chichipiwa vanhu hachipiwe vanhu vanenge vachidistributa, havafani kuva vari vanhu vanenge vari mumapolitical structures. Kazhinji kacho vagari vemunharaunda vanotopindira, vanenge vari involved kati vanopinzwa munyaya dzekushara kuvanhu vanenge vachizopiwa chikafu. Kazhinji tichitsvaga vanonyanya kunetseka vanenge vachiratidza kuti vane zvifuwo zvisina kuwanda. shirikadzi nevatana nevakura ndivo vanowanzowanikwa vachipiwa vachiswa pamberi panyaya idzi.
Mukuru werimwe sangano rinobatsira nechikafu richishandawo neWFP reOxfam vamachinda marongwe vari parunare muHarare.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection mangwana tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vavhote neuwandu hwavo musarudzo dza2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei mangwana muchirongwa The Connection, muneni wenyu Ntungamiri Nkomo.
Munhau dzemitambo. Kwakave nekufara pamwe nekuchema mumitambo yekutanga yemwaka wa2017 Castle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chekwata chine mukurumbira cheDynamos chatanga makundano acho enhabvu gore rino nekuchema mushure mekudamburwa 1-0 neFC Platinum muNational Sports Stadium nezuro. Chibodzwa chakabva kuna Winston Mango chasiya Dimbare ichitanga makundano isina kana point imwe chete, kunyange hazvo chikwata ichi chakatamba zvinodakadza. Dimbare ingadai yakakunda kana kuita mangange dai isina kutambisa mikana yakawandisa yavakawana, izvo zvasiya murairidzi wavo Lloyd Mutasa achichema. Mutasa anoti ari kutora sondo rino kuedza kugadzirisa zvisina kufamba zvakanaka neFC Platinum, achikurudzira vatambi vake avo vakatarisana nemumwe mutambo wavo netriangle.
Tiaramba tichiedza tichikurudzira vakomana kuti zviite.
Asi mumusha weHighlanders hamuna nhamo inenge yeDynamos zvichitevera kurova kwavakaita Blue City 2-0 muBaba Field Stadium nezuro. Zvibodzwa kubva kuna Simon Munawana Prince Dube zvaunza mufaro mumusha weHighlanders iyo iri kutarisira kutora mukombe uyu kwapera makore 11 chete vakapedzisira kuita izvi. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Vafara Ikambamura vanoti bhoso yakarakidza nekudambura vavakidzani vayo kuti yakasimba zvekuti inokwanisa kutora mukombe weleague uyu.
Vatambi vanavo and mawinira vakaita vakarakidza kuti aiwa aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa.
Zvakamira zvakadai, chikwata chine mukombe uyu Capes United chakave nerwendo rwakanaka kumaGlass Stadium uko chakanoita mangange 0-0 neShabani Mine. Pointi kunze kwemusha yakakosha zvikuru zvekuti vateveri vechikwata ichi vari kufara kusanganisira vaRichard Mukondiwa avo vati maGreen Machine ari munzira kuita zvakataurwa nemutambi wavo Edmonds Banda uyo akati vari kuda kusvika mitambo 10 vasina kunwiswa kana chibodzwa chimwe chete zvacho.
Hanzi nazikipa ndoda kuita 10 games ndisina kugweswa kana 1 goal bora, saka ndafara ne 0-0 iyoyo. Home game, next game we're going to win.
Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: ZPC Kariba 1 Haumine 0, Harare City 0 Yada 0, Chapungu 0 Triangle 0, Cholocho Pirates 0 Wange 0, Bantu Rovers 0 Chicken In 5, Ngezi Platinum Stars 1 Black Rhinos 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Mike muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Tiri kutarisa batamu refu batamu pfupi iri kuitika mubato reZANU PF.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare.
Dzimwe nhengo dzeZANU PF dzinoratidzira mubindura dzichiti political komuzaya webato radzo vasevhiya kasukuwere vasiye basa.
Vechidiki vemudhisi voparura chirongwa chekukurudzira vechidiki kuti vaende kunovhota.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu Toksia ina ntungamiri Nkomo munaudza chindebele.